Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chevabvu 16/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutiri Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya ya chief ndiweni yotsviriridza munyika. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi nezuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company Vashuga Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana ataziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. Vamaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokozwa nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda. Nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinohwandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo vazhinji kwazvo. Vanofumidzirwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva. Ari kuenda kubasa ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati chokwadi vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano?
tazvinisa veKimberley process nekuti Zimbabwe is a participating country yemuKimberley process. Zvekare Zimbabwe inhengo yecommittee yemuKimberley process inoona pamusoro pekushanda kwemakorokoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings veKimberley, ndonyaya dzinenge dzichitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro-soro, makorokoza hamukwanisi kuti muwanise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana. Izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maererano nemamiro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
We have started paying off our domestic debt, that's why there was a decline in the domestic debt.
Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvitagore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe refodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura taachitarisira kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachibva iri US vokwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevisa mazvikwere zvakapuwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank, ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vaNcube vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi, izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. VaNcube vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga, uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube, hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
nxube dambudziko ravanari kuti hurumende vanhu havasisina vimbo nayo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaiva dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona
vamwe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nyaya ya chief nhlahla yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pemambatiro enzvimbo yentabazindudha kumatebeland north iri kutsviriridza munyika vamwe vachitsigira ishe ndiweni vamwe vachivashoropodza taurai shava anoti panyaya inotevera
Chief Ndiweni vanoti goma rentabazinduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo Chief Ndiweni vanoti goma rentabazinduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana, vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentabazinduna, iro riri pasi penzvimbo yavo, ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo, zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende, veZANU-PF, pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munhoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazivi uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Ntabazinduna campaign
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa Ambrose Prize munzvimbo yavo, Ishe Ndiweni akati hurumende iyo yakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanupf inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimisho mashoma ya fura hii, teka mbonza chivu charumbira, hochi charumbira, hajibuda pachena kuti iya nano tikira zanu PF. Zinuwazi siri pa bumbiro romtema, hajitumbo pumiza na constitution ya inyika. Shwakari tine court order ya kabuda mwai court, ichi rambita hochi charumbira kuti ave partisan, atewele bumbiro romtema, asi hazina kutewele zozo, shwakari atina mbonza noise, ya ganyanya, Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right
nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rabudisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo Boka revechidiki reMDC muvulawayo ratsigirawo mashoko aya Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo
Isusu se magite disi atiri kufara ni mabati waruki utawa chief njueni ni uru mende ni wa tisikiriwe batu za ZANU-PF chief njueni waruku utawurira waka mira wanu waunda wanu waka kisa mata mzuka kasi ya nasi yana indese minduro ya kabagu ZANU-PF ni uru mende chief njueni waruku wanikwa wachishu uruzwa ni nzira za kasi ya nasi yana isusu sebatu re MDC mnumbla wayo tilikuti izu ozo sunuka nguwa kumira kupirabani inu nguwa shinda mbele ati kufara ni maitiwe uru mende ati kufara ni maitiwe eva tikiriwe batuwe za MPF ndawa machifa anabatu raka miririra.
Asi imwe nengo ye Central Committee yebatore ZANU-PF wa Joseph Chuma waudza Studio 7 kutukukurudzira kwa Chief Ndiweni kuti nyika itemerwe zvimwe zvirango kunoratidza kuti vave kupindira mune zvematongerwo enyika izvo vati hazvikodzeri kuitwa nemadzishe
madzimambo edu muno muZimbabwe tinoziva kuti ndiyo vanotarisa kana kuti kuchengetedza ibvu redu enyika yedu saka wa Chief Ndiweni vanga vachishungurudzika pamusoro penyaya yekuguva kwemunda munharaunda yavo vanga vasirwongo havo asi pavazorashika ndepekuzotanga kudaidzira kuti dai varungu ava vati pamhezve nemasanctions aya agara atoti kuwadza kudhara agara atokuwadza ikonomi yacho kudhara ipapo ndoba ndoti chifu atadza.
Pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato rema Republican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino nyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara, mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU-PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU-PF vaEnoch Porusungazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusungazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue ndo the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndo zvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge pane tatindo kuti vanhu vanotaurirana
vasaruvaka munoonawo sei nhaurirano idzi?
Lesing ndono kuti nyatsokubunderana pachena kuti nyaya nhaura nenyaya yakanaka asi inyaya yekuti ari kutaurira nacho ndiani nani dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf taidikana chihurukuro pakati pevachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu vamwe chete navamunangagwa
vapo rusingasi
toda kuuya tiri tega kondi makanga muri mune mapati moga here handiti vane mapati varipo wakawanda wanda wanda
vasarwaka
honorable hatiri kuramba kutaurirana tiri kuti nhaurirano ngazvizivikanwe kuti vezanu pf navamunangagwa varoda kutouionawo panhaurirano kwete ndivo vari kudaidzira bcause tinotoona seiyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo saka isusu takati tinoda neutral mediator asiri ivo kuita sekuti anodomwa nawo bcause havakwanisi ivo kuchiza marefu
zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze imini hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako maideas ndiwo anobatsira
ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira satitone election paweekend apa vamwe vanowana mazero papolling station
ndizvozvoiiira
chinoita kuti zvishande vapo rusingazivi munhu ngaaende aina vanovamirira like inini kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa nekuti vanhanaka vachiti vapo rusingazivi vane vanhu vakavatuma manje ava vasina va vakavatuma vari kumbomiririra ani
aiwa aya matoksi haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri ndee vatungamiri kana pazouye vemasapota ndo patinozoona kuti une vangani une asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi purezidendi ED Mnangagwa simbo
vasarwaka munotiwo kudei
aiwa vari kuita miting vari vega mangwana bcause ndivo vega mutungamiriri ariko vamwe vese vese havana vavari kutungamirira hauzvitungamiriri vana kupe vana madhuku vana muteki havana vavari kutungamirira musavaverenge pavatungamiriri
musashora mbodzana inozvimbira
todzoka kwamuri honorable porosingasi tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvese izvi
kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi tingadai tisiri patiri pano tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed hwezanu pf hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa asi izvezvizvi ngativei patient tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka takatoudzwa wani kuti apa zviri kutanga kugadzirwa papuchamboita kakugeda geda kwemazino asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupemaketi medu tine mbuya zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupemaketi mashops and so forth asi iye zvine izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadzirishwa ndinoziva kuti vasari waka vachataura nezvemafuta edzimotikari nezvakadaro chokwadi kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muzimbabwe
honorable sarwaka
kutoshandurwa kwakaita kabhineti sondorineri mucherechedzo yekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba vagumbo vaingovimbisa vana venyika inoti mafuta tinawo mafuta tinawo bati vanhu vakiwa vachingowedzera kureba saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyedera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kutadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira bati ukatiwa hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvo zviri zvinyaya vatarai kuti mumashopsi zvinhu zvirimo zvinhu zvine zviri mumashopsi handi zvekuti zvigaremo pa ndezvekuti vanhu vatenge bati vana vemuzimbabwe vari kuzoona hongu zvinhu zviri mumashopsi bati vari kuswera nenzara vanhu vari kurara nenzara mumishomo
Nengo MDC ichimirira Mutasa Central muda reparamende va Trevor Saruaka vachitaura vari parunare vari kwa Mutare manzwa zvakare kubva kumiriri wechipinge South muda reparamende vari nengo yeZANU PF va Enoch Porusungazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SASST vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wesangano renango Southern Region, Amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndoona sokuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kuona sokuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchingo umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzoswa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nashe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzero dzevanhu sePOSA vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muactivist ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve ukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafting akatoomesesa nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploy kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani iyi haina kutombomira zvakanaka iyi zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Restrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatse kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAPST vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nienderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri risati rapasiswa kuitwa mutemo. Kuri kutaura zvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhatungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Lichona njani mtfakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni tulamhlanje.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane lixoxisane.
Iningi labantu koBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo.
Esakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azoviwa amasakabizi ngoJuni. Kumele awaviwe phosa ngenyanga zonke zilandelayo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izitsheziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo uBulawayo wethuswe ibuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni koBulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba entaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kamashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphisizwe abazihloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Ngangabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loncube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende nalo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebe sebethumela inswelabuye ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta bechabi. Sithi ngeta bechabi ngoba recently lombo sha izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngo-energy umthodi. Azange sizizane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Cayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela ikutshengisela sobala ukuthi impela esibuswa ngodwaye asibuswa ngabantu abayizinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina embrakanda induna yethu suke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu Utshele uStanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
UChalumane weRepublic Service Commission mayebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngoApril kwakuzakhwezwa imali. Kathi ke isivumelwano sa-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyo nto ke entsha esivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijile ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwezimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjalo. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasalaries ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ke kukhona lokuthi uhulumende ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni lalo kungasula muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJNC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJNC lihluzisise osokwenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okakathesi ke akaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Kathesi yitho kathesi silungiselele 2023. Kathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise le esikhuluma ngayo. Asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabe ime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation ungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
ngathi sifuna ukuye parliament sibacela ukuthi bachintshe lilo ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza delimitation ngoba i delimitation lay before it was actually linked to a census ye population kodwa tina city i census ye population as a constituency ngoba i province is not ayisiyo a determiner i size ye constituency size ye constituency is determined by registered voters yiko tina sifuna ukuthi abe abase parliament labana bayintshunte the law ukuthi sibe sikwanisi ukuthi siqali delimitation.
Ukomishina Kazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time sirejista abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister i-3,000 imishini esilayo even ngathesi so abafuna ukuregista bayahamba kuma-district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile so labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama-districts makhulu so we will work out for definite you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala
i-commission yezek isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo abezek bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alupe igama lokuthi iBuild America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano weDiversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi yiGreen Card Lottery. ELeChina lithi izizalwane zakwe leCanada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo yeChina. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola lemelika okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. Kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo? Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi-ke esazitholayo esilokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo. Singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga. Okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala abantu bengelamali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le indastri yangikhona izasebenza njani-ke kungelamagesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono hatshi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgalo watshi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50 watshi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitha ukuthi umumo usunzima ebantwini. Abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangaqatsha.
Babuchuma uyamuzwa ubaba Ndlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota iverse eBhayibhelini. Ungavula u-2 Chronicles chapter 7 verse 14 ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwe ngegama lami nxa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka ngabezimbi mina Jehova ngizakuza ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo ngiphelise yomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokona sidinge ubuso bukaNkulunkulu ilikesihambe nje amagesi la ukuhlekalala uzezabanye abantu sekithi izanu PF khonakho futhi kukanti-ke hhayi namanzi ahlelakeleyo lo nyaka nge-drought le ikariba kayihleli amanzi anelisayo ukujemeleta i-power edumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho ozozibonayo lonke lokhu yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona izanu PF MDC ngoba izanu PF MDC akutsho ukuthi nabantu sokumele bembe kutho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu kodwa singabobhuti singabosisi singabogogo singabokhulu sindawonye siyimuli. So asibeni nomoya nalowo uzabona into zezizingazihambela.
Babu Ndlovu ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izano kubana isuke embusweni ngoba lisithi siyehlulekile, yiwaphi amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho sixabana ukuthi konakala khona, singakulungisa fese sikhulumisana fese sibone ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimate kusho ukuthi la mazwe angaphandle azenelisa ukuthi asihloniphe kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi kakukhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo i-desert kalihanjelwa ngamagesi. Kuthengisele ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebesebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Nathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi kungela zulu zolukamba igesi itholakala njani. Lize leli selidinga omanager athi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekuleminyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala. Yikho singasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi ke yebo kambe kule drought kodwa ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu ke behluleka ukuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kakhulunyiswana sizakuthola umnangagayo ejenga esakhuluma labantu abazange banqobe ekhethweni ngabantu abangalama members of parliament kodwa ke ejegelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawinayo amasisi nguye umuntu okumele ukuthi nxa esirias ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambize akuhlalela ephansi kwenza ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangqozala ekhona elizweni.
Babuchuma ngo-2017 amasosha ehluthunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiya nganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lana ba yi-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kade singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga leMDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Thando kuxolisa kiyeni sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizokuthiwa liyasithola. Silithemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Lezo ngokwelahlekelwa zingane sethe ngoba zilahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyazibona manje phela khuleke impilo hambathi ubaba zochitha phambili azafuna ukubuza indlela koba phambili sizibona angathi otablet nganabasopho ngiyabona usafundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphandle wena u-up thona usebhayibheli ukhetha ukwephula but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakeni sebekuhlamukela ihlanhlo bulaye sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona.
Dabuya imbali yethu silibe Lord generation yeah imbali yethu silibe with something less than what we used to be take a look at our history.
Mrs. K, ehamba lo Kelvi na esithi na mzilikazi uyithethe leyo ngoma yingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepwa yisigebenga somculo sizabalayeke khonapha kuwaza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo Mrs. K. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungameli inkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.